Kwali tikangadze abvisa Dynamos murutsva mushure mekukanda chibodzwa munharaunda yechipiri kupa Dynamos point yakakosha mumutambo wavo neBlack Rhinos muRuparu Stadium masikati anhasi. Dynamos yanga yananga mune kumwe kuchema mushure mekunge Loti Chunga apa Rhinos utungamiri asi Kangadze anunura murairidzi wake Biggie Zuze nekusimbura utungamiri uhu kwapera maminiti makumi mashanu nemashanu. Izvi zviri kureva kuti Zuze atora mapoints mana mumitambo mitatu iyo anga ari pabonde mushure mekutora basa kubva kuna Lloyd Mtasa, achiti iye chinangwa chavo ndechekupedza vari pazvikwata zvina zvinenge zviri pamusorosoro.
As Dynamos we know kuti pamusoro pedisiso kazhinji kacho itop 4 iyoyo, ande kana zvarambisisawo tinoramba tichiona zvamira, but aim yedu ndeyokupedza vasizini kanamba tiri mutop 4 imomo.
Mangati aya asiya Dynamos yafamba chinhano chimwe chete pamusoro kusvika pachinzvimbo chechipfumbamwe vachidarika Nichrad iyo yarohwa 1-0 neFC Platinum kumandava Stadium. Mapoints matatu atorwa nechikwata chaNorman Mapedza aya avasiya vari pavanga vari pachinzvimbo chechipiri mapoints mashanu pasi pengezi Platinum Stars iyo iri kutungamira makwikwi aya. Ngezi Platinum yakapedza basa rayo nezuro nekurova kwavakaita Chapungu 1-0. FC Platinum nengezi Platinum Stars hatisati dzasangana, asi zvikwata izvi zviri kubangana mubhiki regumi netanhatu remakundano aya kumandava Stadium. Mumusha meHighlanders mune mufarowo zvekare mushure mekunge Bhotso yakunda Bulawayo City 1-0 vachifamba kuenda pachinhano chechina mapoints maviri pamusoro peHarare City iyo yakarovawo Shabani Mines 2-1 nezuro. Highlanders yave nemapoints makumi maviri nemashanu. Triangle iyo yanga ichirwisa zvakasimba mumakundano aya nhasi yaitwa kanyama kanyama neHerentals iyo yabuda nemapoints ese yakunda 1-0 muNational Sports Stadium umo matambwa zvekare mwemutambo uyo yadha yarova Mutare City Robbers 1-0. Mimwe mitambo iriko mukupera kwesvondo apo pane mutambo mukuru pakati peChicken Inn neFC Platinum muRuvebe Stadium. Chicken Inn ndiyo iri pachinhano chechitatu yakatsonana neFC Platinum nengezi Platinum Stars. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.